vachivhura zvipa mutemo musangano wekodhepa vamudhenda vati pasi rose mabasa emaoko anowanisa dzimwe nyika mari yakawanda zvikuru. Vamudhenda vati nyika dzakadai sechina neIndia idzo dzinotungamira mukuwana mari kubva kumabasa emaoko dzinokwanisa kuita zvigadzirwa zvakawanda panguva imwe chete nekuda kwekushandisa unyanzvi hwechizvino zvino mukugadzira zvinhu izvi. Vati zvakakosha kuti hurumende dzenyika dzemuAfrica dziise musoro pamwe chete kuti dziwane nzira dzekusimudzira mabasa emaoko sezvo achikwanisa kusimudzira upfumi hwenyika idzi zvakanyanya.
Kuti zvimhinga mupenyu zvinosanganikwa nazvo mumabasa ezvigadzirwa zvemaoko zvibviswe, nyika dziri mukodhepa dzinofanirwa kuita zvose zvadzinogona kuti veruzhinji vaone kukosha kwakaita basa iri. Nyika idzi dzinofanirwa kugadzirisa zvimhinga mupenyu zvakasiyana-siyana zvinosangana nevanoita mabasa aya, izvo zvinosanganisira kusave neruzivo rwakakwana rwokuita basa iri, pamwe nekushaya mari yekuvandudza mabasa avo.
Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezvemabhizimisi madiki amai Stembiso Nyoni vati mari inowanikwa neZimbabwe kubva mukutengeswa kwezvigadzirwa zvinogadzirwa nemaoko yakaderera kubva pamamiriyoni makumi mashanu mugore ra2008 kusvika pamamiriyoni gumi nemashanu muna 2015. Vakati izvi zvakakonzerwa nezvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero. Chizvarwa chekuSouth Africa, muzvare Yolanda Musutwana, vanogadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kusanganisira zvigaro kubva kumataya emotikari asakara. Muzvare Musutwana vatsinirawo kukosha kwakaita kuti nyika dzemuAfrica dzibatane muzvinhu zvakadai sekusimudzira upfumi hwenyika idzi.
It's so good to have all the African countries in.
Zvinofadza kuona vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica vari pamwe chete kudai. Muchidimbu ndingangoti Afrika ngatibatanei kuti tigokwanisa kubudirira tiri pamwe chete.
Kunyange hazvo South Africa isati yave nhengo yekodhepa inotarisirwa kuve nhengo yeboka iri munguva pfupi inotevera, uye amailindi weZulu vanove gurukota remabhizimisi madiki muSouth Africa vange varipowo pamusangano uyu. Amai Rose Vambe, avo vanogadzira mbatya dzinozivikanwa dzichinzi African Attire, ndemumwe wevanhu vanoita zvigadzirwa zvemaoko vange varipowo pamusangano uyu. Amai Vambe vati musangano uyu wabatsira zvikuru kusimudzira bhizimisi ravo.
Ndasangana nenyika dzakasiyana-siyana zvikuru dzandanga ndagara ndichishuvira kuti dai ndasangana nadzo. Ndakwanisa kunge ndichitorawo machira ikoko zvakaita Cote d'Ivoire, Chad, Burundi, Mali. Saka pandasangana nawo kuno vakafarafani nebasa rangu, wakati tinogona kuti tishande tese tichitokuita kuti kudistributewo machira edu, sinzi taona kuti machira mazhinji aunoshandisa akada kufanana neatinobika kunyika dzedu.
VaJustice dzapasi avo vanogadzira zvivezwa zvakasiyana-siyana vatiwo musangano uyu wavapa mukana wekudzidza kubva kune vamwewo vekunze nevemuno munyika vanoita basa rakafanana neravo. VaEmmanuel Nuku vanoshanda nesangano reHand in Hand Zimbabwe iro rinobatsira vanhu kunyanya madzimai vanoita mabasa ezvigadzirwa zvemaoko. Vanuku vati musangano wekodhepa wavabatsira kuti vazive kuti zvigadzirwa zvemaoko zvingatengeswa kupi.
Tinoti kana vanhu vaiita zvinhu zvavo tinovabatsira kutsvaga mamaketi. Saka mamaketi kunyanya-nyanya taingotsvaga ipapa mulocal muZimbabwe munomu, but nyaya iripo ndekuti apa tatowana mukana wekuti tive nemacontact tivatsvagire mamaketi kunze kwenyika. Pakatouya vakawanda panapa vachiinkwaya, vamwe vanobva kuSouth Africa, vamwe vanobva kuCote d'Ivoire, vamwe vachibva kuna Benin, vachiti zvinhu zvacho zvakanaka chaizvo vanozvida. Saka tatopanana manumbers nekuti kana vaakuzvida zvinhu zvacho then isusu togona kuvaunganidza vanhu iva vanoita zvinhu izvozvo.
Zimbabwe yapiwa usachigaro hwemubatanidzwa uyu, uye amai Nyoni vachiitwa sachigaro kwegore rinotevera. Kodhepa ine nyika makumi maviri nenhanhatu dzemuAfrica, chinangwa chiri chekusimudzira mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.